manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechina nyamavhuvhu 26 2021 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti nezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mukango mukamakanzi mangwana zvikoro zvaakutovhurwa musina kana kumbogadzirira maybe memufanira kupiwawo kana time yekumbotanga mambopurepea pane vamwe vanenge vachida kutravhela nekuita sei apa panenge mwedzi uyu uchitotanga marents and stuff vanhu vanenge vasina mari handionese kuti zviri justified
Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro Asi hurumende ichiti hapana chayatadza sezvo zvikoro zvaifanira kuvhurwa musi wa28 chikumi uyo wakadarika kare. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vanoti hurumende yakavapa nguva shoma yekugadzirira payakazivisa nezvekuvhurwa kwezvikoro nezuro sezvo vanhu vakawanda vasingagare vaine mari nguva dzose uye kuri kupera kwemwedzi apo vanhu vanenge vachibhadhara marendi nezvimwe. Mumwe wevabereki ava amai Gloria Kapuya vati vapiwa nguva shoma yekugadzirira
Mukango mukamakanzi mangwana zvikoro zvaakutovhurwa musina kana kumbogadzirira maybe memufanira kupiwawo kana time yekumbotanga mambopurepea pane vamwe vanenge vachida kutravhela nekuita sei apa panenge mwedzi uyu uchitotanga marents and stuff vanhu vanenge vasina mari handionese kuti zviri justified
Mumwe mubereki vamunashe mugari vati hapana chiri kuvhurwa sezvo hurumende iri kungoda kuti vabereki vabhadhare mari dzechikoro asi pasina kudzidzwa kuchaitwa
mchivhureya kuti tikwanise kungonobhadhara school fees then movhara ini handione chikonzero chokuti vana vadzokere kuchikoro gore rinoiri ngavagare semagariro avakaita because hapana chinhu chiri kuvhurwa
mutauri wesangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Union vagudu taderera vati hurumende inoita fungira mumwoyo rwendo rwembwa isingazivise vamwe vane chekuita nedzidzo munyika Vatadereera vati hurumende yakavanyengedza kuti vaite musangano asi haina kuzotora pfungwa dzavo dzekuti zvikoro zvivhurwe pakati pagunyana paita gadziriro yakakwana.
Nekuti vakambotideidza veMinister of Primary and Secondary Education isitikati dama zvadei kuti zvivhurwe kunana 10 kuenda kunana 15 zvinoiwo apa vachikasirei sehurumende kuda vaona zvakakodzera nekuona tingati manumbers ari kudzika evanorwara evanofa Si atidi kuti isusu tizochema ramangwana tava kuyeuka bako taniwa nyaya iripo ndeyekuti tikarasikirwa neupenyu hwemunhu hatigoni kuhudzosera pakare asi tikarasikirwa nenguva yekudzidza tinogona kuti sudurudzei matemo
asi mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati hapana chekuchema sezvo vabereki vadzidzisi nevadzidzi vaingoyambirwa kuti vagare vakagadzirira kuvhurwa kwezvikoro chero nguva vandoro vati pamusoro pezvo zvikoro zvaifanirwa kunge zvakavhurwa musi wa28 chikumi asi zvakamiswa nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere checovid-19
kubva muna musi wana27 chikunguru tatone mamwedzi dzakati wandei tichingotaurira vabereki kuti gadzirirai kuti zvikoro zvichavhurwa saka tikatarisa taifanira kuve takavhura musi wa28 chikumi tichingotigadzirirai kuti zvikoro zvinovhurwa tinezvi takuenda mana gunyana saka inini handizozivawo kuti taifanira kunge tichitiregedzere kuzvitaura kuti gadzirirai sevagari vaigaifanangana zvizva kuti
vati apasati pave nezuva rekuvharwa kwezvikoro vachiti munyori mubazi rezvedzidzo achazivisa nekufamba kwenguva.
Aiwa, closing date richaanonswa permanent secretary. Munyori mukuru achatumira sekina achanaunza.
Vanorwira kodzero vanoti Zimbabwe iri kuvhura zvikoro pasina gadziro yakakwana uye muzvikoro musina zvikwanisiro panguva iyo nyika yakatarisana nedenda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Ndege yanga yakatakura vanhu vanomwe vakadzingwa kuBritain yamhara panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport nhasi mangwanani. Vanhu ava varamba kutaura nevatori venhau pavaburuka mundege iyi vasati vaendeswa kuZipa mukudhawendeo pedyo nedhorobha reNorton, kwavachachengetedzwa kwemazuva 10 maererano nezvakatarwa nehurumende kuti vanhu vanenge vachibva kunze kwenyika vanombogariswa pavo vega kwemazuva 10 vachionekwa kuti havana chirwere checovid-19. Mukuru anoona nezvevapoteri kana kuti Commissioner for Refugees mubazi rinoona nezveugaro hwevanhu vatotamire pitiri vavi vati panguva iyo vanhu ava vakachengetedzwa kwemazuva 10 ivo vachange vari mubishi kutsvaga hama dzavo.
Vachibva pano vachaenda kuZipamu uko vachanogarapo mazuva anokwana 10 vari pamukwarandaini. Kana vabva imomo vachazoenda kumisha yavo kubatanidzwa nehama dzavo. Saka pari zvino bitini pari zvino nepavachabuda tinenge tichizama kunzwa kuti hama dzavo dziri kupi kuitira kuti vamwe vanenge vane nguva vasina zi kuti hama dzavo dziri kupi. Saka basa redu nderekutsvagiridza kuti hama dzavo dzei dziri kupi kuitira kuti vakwanisa kunge vachizobatana nehama dzavo kana vabuda mukwarandaini. Asi kana vari mukwarandaini havabvumirwi kumavisitas. Mavisitas anozouya after kwarandaini.
Mashoko avatiri vavi anouya mushure mekunge bepanhau rekuBritain read The Independent raburitsa nyaya yekuti vamwe vakadzoswa munyika mwedzi wapera vachibva kuBritain havana pekugara uye vari kurarama vachiita zvokupemha mumigwagwa. Bepanhau iri rinotiwo vasori vari kushungurudza vamwe vevakadzingwa kuBritain ava, kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe yakabvumirana nehurumende yeBritain kuti haisi kuzoshungurudza vanhu ava. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvevasori vaOwen Mudhancuve kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Zvichakadai amai tambudzai Chirova avo vanga vauya kuzotambira murume wavo wavati anonzi Adrian Chirova vasingazive kuti havabvumidzwe kumuona kusvika vaburitswa mukwarantini. Vati havazive kuti vachararama sei nemhuri yavo sezvo murume wavo ari anga achivabatsira pakuchengeta mhuri iyi.
Zvakangooma kusazoziva havo kuti kukoshina vanga mareasons achona zvanga zvichifamba sei. But zvanga zvakatotinakira because nyamwe mukatarisa zvineziekonomi chaichaiyo kana yakajegwa nevanhu vari kudiaspora ikonomi chaichaiyo because kuti tinyatsorarama munomuka especially pakazonyatsotanga COVID ndo mahwani chaiwo chaiwo diaspora yakamira nesu mukada kuzvicherechedza vaiti vari kutumira mari vanhu vaivai ende vaiti.
Ndege yakabhadharwa nehurumende yeBritain yasvika nhasi nevanhu ava ndeyechipiri kuuya nevanhu vakadzingwa kuBritain mushure meimwe yakauya mwedzi wapera iine vanhu 14. Kudzingwa kwezvizvarwa zveZimbabwe kuBritain kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi kunyange hazvo masangano anorwira kodzero dzevanhu muBritain ari kupikisa kudzoserwa kwevanhu ava kuZimbabwe. Hurumende yeBritain inoti vanhu vairi kudzinga ava vanhu vakapara mhosva dzakaita kuti vagare mumajeri kwemwedzi inodarika 12, vakapara mhosva dzakafanana nekuponda, kubata chibharo nedzimwe mhosva dzainoisa mubandiko remhosva dzinonzi dzakakura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uganda yabvuma kutambira vapoteri vanodarika zviuru zviviri avo vari kutiza hondo kuAfghanistan zvichitevera kubviswa kwakaitwa hurumende pachigaro nechikwata cheTaliban. Uganda, iyo yakatambira zvizvarwa zvekuAfghanistan 51, inoti inogona kuchengeta zvizvarwa zvenyika iyi zviuru zviviri nemazana mashanu. Kambani yemigodhi yeDe Beers yabatana neNational Geographic Society mukushanda pamwe chete mukuchengetedza mvura pamwe nemhuka dzemuBotswana mudunhu reOkavango Delta. Dunhu iri rinonzi riri kuvhiringidzwa zvakanyanya nekushanduka kwemamiriro ekunze pamwe nekurimwa kuri kuitwa mudunhu iri. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuita chirwirangwe neZimbabwe Electoral Commission neMatare kuitira kuti munyika musaitwe sarudzo dzekutsiva vakadzingwa mudare reparamende nemakanzuru uye vakafa, izvo zvavanoti zvinotyora bumbiro remitemo yenyika. Chikamu chebumbiro remitemo cheSection 158-2 chinosungira kuti paitwe sarudzo mukati memazuva makumi mapfumbamwe kana pachinge pabva mumiriri mudare reparamende kana kukanzuru. Asi mutedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakati sarudzo dzinofanira kumira kuitwa kwenguva isina kutarwa nepamusana pedenda recovid-19. Sachigaro weZek, amai Priscilla Chigumba, vakaudza Studio 7 kuti maoko avo akasungwa nekuti vanotevedzera zvinenge zvataurwa nehurumende. Sarudzo dzinofanira kuitwa munzvimbo dzinodarika makumi masere idzo dzisina vamiriri pari zvino. Kunyange hazvo vanopikisa vakaenda kumatare, nyaya idzi hadzisati dzapuwa mutongo. Vamwe vakaita semutedzeri webato reMDC Alliance vatendai biti nevamwe vavo vashanu vaive kubato rePeople's Democratic Party vakadzingwa, asi vakanzi nedare repamusoro vadzokere kudare reparamende. Asi kusvika pari zvino vabiti nevamwe vavo havana kudzokera sezvo nyaya iyi yakadzoserwa kumatare zvakare mushure mekunge mutauri wedare reparamende vaJacob Mudenda varamba kuvatambira. Matare anonzi haasi kushandawo semazuva ose nenyaya yeCOVID-19. Asi vana chiremba vakuru munyika musangano reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association vakaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti havanzwisise kuti sei vanhu vari kuramba vachinzi vagare mudzimba, iwo huwandu hwevanhu vari kufa nekurwara neCOVID-19 munyika huri kuramba huchiderera zvakanyanya. Vanopikisa vanotiwo nyika dzakawanda musadak kusanganisira Tanzania, Zambia neMalawi dzakaita sarudzo munguva yeCOVID-19 pasina matambudziko. Mukuziya nezvenyaya iyi nezvakaitikawo kuZambia svondo rino, tabata vanomirira Warren Park mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance vaShakespeare Hamauswa uye nhengo yeZanu PF vaGilbert Dzikiti. Totanga nekunzwa kubva kuna vaDzikiti nezvesarudzo dzekuZambia.
Ini ndinoona sekuti izvakaitenderanwa munyika yeZambia nivo vachiteedzerawo chisungo chavo cheutano chehealth protocol kuti zvinokwanisika kuti vaite maelections avakaita awaya. Maelections avakaita at the risk of the spread of COVID-19. Tinoona isusu muZimbabwe tingori nenhau yekuti the Minister of Health inopa marecommendations ainopa kana ichinge yabvunzwawo zvakare neveZimbabwe Electoral Commission kuti zvinoita here kuti tiite sarudzo. Asi chiripo ndechekuchengetedza utano hwevanhu chekutanga, nekuti izvo hapana anovhota akafa, tese tinovhota tiri vatano tiri pakurarama kwakanaka. Saka zvazvinoda kudai ndezvekuti vanotungamirira zveutano munyika yeZimbabwe vakataurawo zvavanenge vataurawo kuti aiwa zvaakukodzera kuti vanhu vachiungana kuchiitwa chiituko chakaitika semaelections. I don't think kuti tingaita challenge yekuti mabielections aitwe. It's not the ruling party isiri kuda mabielections. It's not the government of Zimbabwe isiri kuda mabielections. It is the environment iri in the danger because of the health complications dziripo related to COVID-19.
Indurai tinzwe vahamauswa.
Pane maelections akaitwa kuZambia tinodzidza kuti maelectoral management bodies kana akava achiita zvinhu ari independent akazvimiririra vasina kumbunyikidzwa kana nevanenge vari kutonga anogona kuronga nyaya dzesarudzo mune zvakanaka zvichienderana neurongwa hweWorld Health Organization uyezve nemitemo inenge yakatarwa nedzihurumende dzavo. Izvo takazviona zvichiitika ku nyika yeZambia. Zvinhu zvinogona kuitwa zvakare nedzimwe nyika dzakafanana neZimbabwe idzo dzagara mwedzi akawanda dzisati dzaita sarudzo dziya dzinonzi mabielection. Saka tinoona kuti kana zvinhu zvikarongwa mune zvakanaka hapana chinotyisa kuti sarudzo dziitwe. Tinoonawo kunyangwe nepavakaita inauguration yapresident mutsva, takaona kunyangwe maleaders emuZimbabwe vanosanganisira vaEmmerson Mnangagwa vachiendawo kuZambia napresident weMDC Alliance Nelson Chamisa vachienda kuZambia, zvichireva kuti vanhu vakaenda kugungano ravainge vachinosangana nedzimwe mhomho dzemuZambia nemamwe vamiririri vemuAfrica. Zvinova zviri zvisina kuva exposa kudenda recovid, nekuti magwaro kufambiswa kwemamitingi munguva dzecovid anga achitevedzerwa.
Vadzikiti, munoonawo senyaya yekukokwa kwavaChamisa nevamwe vanopikisa kuZambia uko paigadzwa mutungamiri wenyika?
Kukokwa kwavaChamisa kuZambia hachisi chiro chinokatyamadza, nenyaya yekuti maumbirwo ebato reUAPND rava hakaende chilima nemaumbirwo ebato ravaChamisa akada kundonotifana nei. Pamusana pokuti vaAnderson Mazoka vachivamba bato irori vakavamba vaine support yes the British oligarchy and the western world, zvichiba nokuda kurwisa avo vaiva neutongi vekuti vanofungiwa vaita restaurants vakanga vaine socialist agenda. Hazvitishamisiwo zvakare kuti matauriri kuone mabutirira zvakuita zvakutoita kunge zvonzi kuenda kwavaChamisa kuZambia vawina election yemuno muZimbabwe. Hazvisiri izvo, ngavatarisewo vachirangarira kuti nhoroondo yenyika yeZambia nenyika yeZimbabwe yakadosiyana.
Petai chirongwa chedu vahamausi.
Kutaura kwavo vachidzikisirawo nyaya iyoyo kunoratidza kuti kukokwa kwapresident Chamisa kuZambia inyaya yavabata-bata zvakanyanya ivo veZANU-PF. Inyaya inoratidza kuti maopposition muSouthern Africa anogona kungotevera tsoka dzakambofambwa nadzo neaya avaiti mafrontline states akanga achibatana vachirwisa udzvanyiriri hwakanga huripo hwevapambevu. Izvozvi zvinoratidza kuti zvakare panogona kuita umwe mukanazve wekuti maopposition parties vanga vari kukukidzana nemaliberation parties vanogona kubatana votoita kuti vakwanise kuunza utongi hwejekerere munyika dziri musadha.
VaShakespeare hamauswa vanomirira Warren Park mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance. Manzwa zvakare kubva kuna vaGilbert Dzikiti, nhengo yeZANU-PF uye vaimbotungamira bato redare. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Saichigaro wesangano rakazvimirira rinorwira kodzero dzevaive varwi vehondo yerusununguko reWar Veterans Pressure Group vaAmos Gauke vanoti vari kushushikana nekusungwa kwakaitwa nhengo dzavo pfumbamwe nezuro, idzo dzichiri dzakachengetedzwa kuHarare Central Police Station pari zvino dzisina mhosva yadzapomerwa. VaSigauke vaudza Studio 7 kuti nhengo dzavo idzi dzakange dzaenda kumahofisi ebanzi rezvemari nezuro vachida kutaura nezvekusafara kwavo nemari dzavari kupiwa pamwedzi woga woga dzavanoti ishoma sezvo dziri mumadhora emabhondi ayo asina uremu. VaSigauke vanotiwo nhengo idzi dzakaenda kumahofisi uku nemugovera vakanzi vadzoke nechitatu, asi pavakasvika pamahofisi aya nezuro vakabva vasungwa uye vachiri vakachengetedzwa pari zvino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 navaSigauke.
Makomeredzi vakadai so one on Monday this week vakaenda kuMinistry of Finance vachibvunza kuti allowance yamunotipa 16,000 RTGS which is equivalent to about 100 if not less, kuti ndomuri kuti tosurvive sei imi musingatibhadhari mabenefits akaita semedical and so forth. Zvikanzi kuMinistry of Finance vangavaenda, zvikanzi veKuMinistry of Finance takatonyorawo tsamba kuminister of defence kwenyu ufo under minister of defence, takaenda tichitobvunza kuti what would you suggest nenyaya ye16,000 iyoyo. Ava vakati tikotipeika kopi yetsamba yacho ndopakaita nyaya zvikanzi nevaya vanga vachitaura, orit mozoya motora but hatisina kopi yenyu but mozoya motora musi wechitatu. which was yesterday. Pavakanda Kunotora Samba and Zuru, Wakangoska, Wakaruan, Wakurza, Wachibatova, Avanato, Zumboskavana officer, not director, Angava to VMC, Chitatu, Wachibatora, the Kakuns of Central.
Vanga ni Vakawanka Ivo Vachitorwa, Nezuru, Uyeje, Vakawanko Vachpomirwa Mosairi.
Apana Mosai, Yavatra, Tatawa, Yazoki Mosai. Zero watch. Wakatu wari nine. What happened was four Vanga Chibanga kuenda kuno notora samba ya Ganzwai was Tora Yapa director watch one tower. But the very four, one five Vanga Basi, Bashidaku Kuzo Mirat Kana Wawi and Samba, waiter, Sao Samba ya to try to brief what our Mantisit Kavanga. So never Wakamira Basi, Bakaba, Yavan Way Vambari Basi, Bakaba, Bakaba to Wawese.
Apa muri kupi?
Law and Order section.
Kupi?
Umwe wacho ati kituwe mnizo tawara dream of smake, but the other one aku ya kuzo nchuja pa banana kamira the baipan ku center of police station ku law and order section.
Okay. Saka parishi ino, apasa tupazi kano utuvacha itu kwa save wa sungu hawa?
Apana chakata zia. Apana chakchaiti, apana anything chak. Apana kana chakchaitiwa. Loya haripo, many of me viva. Wana wana 2-3 pamele. Lopa chakawachai sama chaiti, we don't know.
Wanga wari Amos Gauke, Sajigaro Sangano Rakaji Mira Roga, Ronorweda Kodzero, Zevakarwa Wondo Irusununguko, Vachitaura na Marvelous Mtanganya Wewe Studio 7, Varipa Harare Central Police Station. Guta remtare rinotirapererwa nenzvimbo dzekuviga vanhu vanenge vafa izvo zvavakupa kuti vakuru vekanzuru iyi vakurudzire vagari kuti vapise mitumbi yevafi senzira yekuvachengetedza vashaya. Mutoreri wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Meya weguta remtare vaBlessing Tandi vanoti guta ravo harichina nzvimbo yakakwana yekuviga vanhu vanenge vashaya sezvo nzvimbo yemakuva yekuyevho yazara pari zvino. Vatandi vanoti nzvimbo yeyovho ndiyo chete yanga ichivigwa vanhu nguva dzose muguta ravo. Vanoti kubva payakazara gore rapera vanhu vave kuigwa kudanga mvura simetri uko kwava kuzara zvakare.
Chekutanga chandoda kuti ndizivise kuvagari kuti hongu nzvimbo iri kupera kunyanya tikazvitarisa mazuva ano nenyaya dzeCovid idzi vanhu vari kutisiya vakati wandei. On average tirikuwana maburials anopfuura maybe 10 pamwe pacho mamwe acho ma8 nezvimwe zvakadaro. Izvi tinototenda kubvumirwa kwakaitwa kuti vanhu vakwanise kunge vachifamba nezvitunha kwa reduce manumbers iwayo zvakanyanya. Asi hazvisi kureva kuti nzvimbo yedu yekudanga mvura yapera pari zvino zvekuti vanhu havachakwanisi kunge vachienda kunovigana. But tiri kutarisa isusu kuti nekuti inzvimbo isingakuri maboundaries edu anoramba ariwo, but tirikurasa kuti vanhu vedu vakaramba vachivigwa ichokwadi nzvimbo yedu inogona kupera.
Vatandi vanoti sekanzuru vachada kugara pasi kuti varonge imwe nzira yekuti vanenge vashaya vakurudzirwe kuti vapiswe senzira yekuchengetedza nzvimbo.
Tinoziva kuti chitendero chedu chinogona kuchiramba netsika dzedu dzemagariro zvinogona kuzviramba. But asi pari zvino ndo imwe matarisiro yataura vanoda havo kunge vachikwanisa kuita zvekupiswa zviya zvinonzi cremation vanokwanisa kunge vachiita zvavo. Asi ikurudziro yatiri kungotarisa pari zvino nekuti kukada kuzvitarisa pari zvino senyika tiri kuluza nyika nyika yakakunywanda kana kuti ivhu rakanyanya nekuvaka dzimba tichingotandavara kana nokuita makuva aiwa tichingoenda nawo. Yeti tikaita cremation tinogona kuita nzvimbo diki diki yekuisa makuva. At the same time patinovakawo nedzimba paya paya tinenge tichindora ivhu ratifanira kunge tichirima ndiratenge totora tichiisa dzimba. So tirasa dada takwanisa kunge tichivaka tichikwira izvi vanhu patinovigana paya paya vanokwanisa kunge vana semhuri vaya vanochera gomba rakakura mozoti munga mwe pasi mwe pamsoro tozo za chukuru za uti maximize ground redu shakanyanya.
Asi mwe mugare we mamtare va Douglas Clayton Madzanya vanoti pachivanu zvinhu zvinonetsa kuti mutumbi we mufi upiswe senzira yekuvigwa.
Shikutanga nechekuti vanhu vane tsika dzavo zvano yoradzika ama nevadi vazvinzati siya vanenge vachida kuradzika munhu wavo ari nemutumbi wakakwana pachirungu etinoti ari fufu ari ne full body saka kuzoti wamanikidza kuti vakurudzira kuti vapise mudikano wavanenge atisiya patsika dzedu dzechinyakare zvinova zvinokanganisa kufunga kana nekuteedzerwa kunoitwa tsika dzedu totarisa kudio rekanzo kanzo iri kutiwo havasina nzvimbo yekuigavana zvinova zvinoremera kuti irambe ichitsvaga futi imwe nzvimbo yekuti semakuwa saka chikonzerero chekanzo chekuti vanhu vapiswe kusaidikawo kwekanzuro vanenge vachiitiwo ivo havana space kana kuti havasina nzvimbo yekuti varambe vachikudza kwekuradzika vanhu saka inyaya iri paviri pekuti council nevaresidensi dai vachigara pasi vaonesana kuti nyaya iyi vanenge vaigadzirisa sei
guta remutare rava nevagari vanopfuura zviuru mazana mana nevanoraudzira kubva kumisha yesakubva danga mvura chikanga wobos darlington murambi pamaston yevo westley destiny mushamukadzi nedzimwe ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida moyo
mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeamerica Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. Kwemakore makumi matanhatu adarika, bazi reUnited States for International Development kana kuti USAID range richishanda nevarinodyidzana naro muAfrica kuunza budiriro munyaya dzezveutano, kurima, dzidzo nemhando dzemoto. Mabasa eUSAID aya aderedza zvikuru wandu vevari kurwara nechirwere cheHIV nemalaria uye kunyukura vakawanda kubva muurombo. Mukuru weUSAID amai Samantha Power vakataurawo pamusangano wakaitwa mukupera kwemwedzi wapera weUnited States Africa Business Summit kuti mabasa esangano ravo apawo kuti nyika dzemuAfrica dzimwe neuwandu wakawedzera kudarika dzimwe nyika dzepasi rino pavana vari kutanga kuenda kuchikoro. Vakatiwo America haisi kuzodududza pamabasa ayo ekubatsira Africa kurwisa denda reCOVID-19 uye kubatsira munyaya dzematambudziko aunzwa nekushanduka kwemamiriro ekunze nekurwirawo utongo hwejekerere. Asi amai Power vanoti iko zvino America yave kuda kuti ukama neAfrica huye hwekutengeserana kwete kuti nyika yavo ingoramba ichipa rubatsiro. Vanoti panofanira kuva nekudyidzana pakati pemakambani emuAmerica neemuAfrica mukuunza budiriro muAfrica kuti ikwanise kuzvimiririra. Izvi ndizvo zvakaunza chirongwa chakaparurwa pamusangano uyu chakanangana nekusimudzira nyika dzemuAfrica dzichishanda neAmerica chinonzi Prosper Africa Build Together Campaign. Chirongwa ichi chinokurudzirawo mabasa ekutsvaga misika yekutengeserana pakati peAfrica neAmerica zvinopa kuti vemabhizimisi vemuAmerica nemuAfrica vasimudzire mabasa avo uye kuwanisa vanhu vakawanda mabasa. Amai Pawa vanotiwo zviri nyore kuti nyaya dzekudyidzana dzisimbaradzwe nekuti pagara paine mushandira pamwe pakati penyika yavo neAfrica. Vatiwo ukama hwekutengeserana uhu hunoitwa kuburikidza netsika dzinoitwa nadzo mabhizimisi muAmerica dzinokurudzira kuita basa paine kuremekedzwa kwevanhu dzimwe nyika utongo hwejekerere kwete kuda kuti America iite umbimbi ndoga nekuda kuzowana chouviri iri yoga. Amai Pawa vanotiwo vane chivimbo neumhizha neumetura hwevanhu vemuAfrica asi vachiti chasara kuita mushandira pamwe kuona kuti zvishuwo zveAfrica zvazadzikiswa asangova mashoko nhando. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti Zimbabwe inofanira kutenga dzimwe nhomba dzakawanda. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida ujitumira tsamba mbozha, zitumire iku studio7@voanews.com. Anoko nika enimparo, ndinuwe New Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC, nchiti, mwrare jwa kanaka wa atereri, ndoku siya mchinsu kwa nauze, isindebele.